Hapana chanyanyo wedzera kusumuka muzvikoro kubva musi wekuvhura. Vana vari kuramba vachitadza kudzokera kuzvikoro. Varairidzi vari kuramba vachinyuta nenyaya yekushayiwa mari inokwana. Vari kunyanyonyutawo zvakare nyaya yekushandisa zvikwanisiro zvekuti vadzidzise basa ravo, vadzidzise vana. Vabereki vari kungochemawo nenyaya yekuti havana mari dzekubhadharira vana vavo kuti vauye kuzvikoro. Saka zviri kuti kuzvikoro vana vari kudzingwa. Madzidzisi vanofanira kuvadzidzisa vacho, havasi kuda kutodzidzisa nekuti zvakadovawo merawo. Vana vacho vamwe vadoriwo nenzara kutoti vadzidze, havasi mumudzi yavo. Saka tirikutoona kuti kwatosvika pakutoparara kwedzidzo yevana, especially kunzvimbo dzinonyanyotamburwa sekumaruwa, uko kwakarohwa nenyaya dzemadraught, zvinoita kuti zvibva zvanyanyoomesesa kuvana veZimbabwe.
Muri kutaura nehurumende here? Pane hurukuro dziri kuitika here negweseri?
Hurumende iri kuramba ichiita zvainoziita zvekuti kana ukaenda patafura uchikumbira kupakurirwa, vokuti waakutoronga kuda kuti bvisa. Ukati ndine nzara wodza, waakuda kuita zvematonge gwenyika. Saka vazvipinza mumagirazi avo vazvivharira, vachitirambidza kuti titaure navo. Vaakungoshandisa shamhu yavakakurudzira iya kuti vakwanise kutotinyaradza sevanhu. Asi nyaya yedu haisi nyaya yenezvakawanda. Kana vachiti ipolitiki dzatiri kutaura kuti tine nzara, kunenge kuri kushoropodza kwakanyanya. Saka tisiri kungoedza kuramba tichitseketudza kuti titaure navo, tichiti taakudai hatiri kuti all stakeholder engagement yevanhu vari muedication, timboonesana kuti tingaita sei kuti tiraramise dzidzo yevana vedu isaparare zvatiri kuona ichinyura mumadhaka izvi. Asi tinokunyunyuta kukuru kuti vanhu vabata matomu enyaya dzedzidzo dzedu, vanhu vabata matomu enyaya dzenyika yedu, havachina hanya nekuneraramo yevanhu, havachina hanya nedzidzo yevarombo munyika muno.
Tinonzwa kuti varairidzi vazhinji vari kunyora tsamba dzokusiya mabasa. Mungatitaurira zvinhu pamusoro penhengo dzenyu?
Kubva kutanga kwaita August kusvika pari zvino, tatambira mamembers anosvika 190 vatinyorera vachitizivisa kuti vakarega basa nekuda kwezvikonzero zvekuti mari hadzichakwani. Vamwe vaakutoenda kunoshandira kunze kwenyika vachinotsvaga mabasa ikoko. Vamwe vari kungosarudza kungokiya kiya vari mudzimba, varikutoti kuzvitengesera madomasi kana mazai mumastreets kwave nani pane kuwanikwa ndichimukira zuva nezuva ndichinodzidzisa na hurumende isingandibhadhari. Izvi zvinhu zvinokatyamadza zvikuru, zvichingwedzera kushungurudza kuti panguva yakadai yati kutarisa kuti tisimudzire dzidzo yedu, vanhu vazhinji vaakudeisiya nekuda kwekusabhadharwa kwavari kuitwa. Zvichikonzerwa nehurumende yedu iri kuda kubata vashandi vayo senhapwa. Seorganization inomirira vadzidzisi vekumaruwa, kunovezve kwagara kuine dambudziko rematicha, tiri kukumbira hurumende kwazvo kuti ikwanise kuti tiite an agent stakeholders meeting yeeducation sector, tivootenhaurirano dzekuti tingaita sei kuti education yedu isarambe ichipinda kumawere kwairi kudzika.